Tiri kutsutsumwa kwazvo mushure memari yatambirwa nevashandi inoiyo yakatambirwa nezuro. Muhoro uyu wakauya nezuro muhoro unorwadza, unoshungurudza moyo, unoita kuti vashandi vatsutsumwe, vashandi varwadziwe, vashaye pokubata. Mari yakauya nezuro yakatikachamadza.
Vakoti vakatambiriswa mari chaizvo yamuri kuti yakavakatyamadza.
Zvingaitawo here kuti hurumende shuwa ingapa munhu mari inoita iyo 20,000, 25,000 RTGS panguva yatiri inei kuti akwanise kurarama nemhuri yake?
Zvii zvamava muchitarisira kubva kuhurumende?
Taitarisira isu even nyangwe tisiri kutaura navo vane nguva vasiri kuda kutidedza, vasiri kuda kuti titaure navo, tichivanyorera, tichivataurira zvinorwadza vashandi, vachiignore, vachiramba vakanyarara. Tinoshamisika kuti taifunga kuti vanokwanisa kuzvifunga voga kuti aiwa nezvaitika muekonomi for the past 2-3 weeks ago mari yemunyika muno yaramba ichidonha. Tiri kutarisa izvozvi tichiona kuti bank rate $100 yava ku almost 338 iro wiki rineri, and mari iyoyo zvinoreva kuti 38,000 RTGS ndo yaakutenga $100 pabank rate. Iye mushandi opiwa 20,000, zvinoreva izvo kuti apiwa mari isikakwanisi kutenga $60, takatarisana nebank rate rinova iro ravo ivo hurumende. Tikazoenda pablack market, rate rava more than 500, zvinoreva izvo kuti mari apiwa mushandi iri less than $40 US equivalent. And kuti titi mushandi achapedza mwedzi nemari iyi nekukwira kwakaita zvinhu even nema US dollar muzvitoro nezvese zvatingararama nazvo, zvinhu zvinototishamisa kuti chii chichaitika mwedzi uno.
Saka vakoti vari kuti motora danho ripi?
Vanhu vedu vari kutsutsumwa, vari kutaura, vari kutiti tiudze hurumende kuti mari haisi kukwana zvachose, havakwanisi kuti vangaramba vachienda kumabasa kana zvakamira zvakadai. Isusu zvataita sebazi rinomirira vashandi hatidi kuti tiite sokunge tisu tavati mari haikwani. Saka takanyorera mamembers edu ose akatekeshera nyika nezuro kuti vatiudze kuti vari kuti tochiita sei.